Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kurume 13/2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vana vofa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Vaimbova meya weHarare vaHerbert Gomba vonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekupa vanhu nzvimbo dzekuvakira dzimba zvisiri pamutemo. Shumba dzange dzorura kuhwange dzobatwa neZimpax. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave chiuru chimwe chete nemazana mana ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 1496. Vanhu makumi mana nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru makumi matatu nematanhatu zvine mazana mana nemakumi maviri nevatatu kana kuti 36,424. Vanhu makumi maviri nevana kana kuti 24 vakapora kubva kuchirwere ichi zvichireva kuti vanhu vapora kubva zvatanga chirwere ichi kupararira vave zviuru makumi matatu nematatu ane mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 33,996. Vanhu vachiri kurwara mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nemumwe kana kuti 931. Kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere ichi huri kuramba huchidzikira munyika nepasi rose. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Edgar Munatsi vanoti vanhu havafaniri kurivara.
Tingati kudzikira kwaita manhamba evanhu vari kufa necoronavirus muZimbabwe uye nepasi rose chinhu chinofadza. Zvinoratidzawo kuti matanho akatorwa nedzihurumende dzakasiyana-siyana ekuti vanhu vamboregedza kuenda kumabasa, vanhu varegedze kuungana anoshanda. Asi matanho aya anoda kuti abatsirisane pamwe chete nekuti vanhu vakasire kubayiwa nhomba. Iye zvino dambudziko ratovepo nderekuti nhomba idzi dzimwe dzacho dzishoma kunyika, kunyanyanyanya nyika isu kwedu kunana Zimbabwe nedzimwe nyika dzisina mari yakatowandei. Zviri kuvaomera kuti vakwanise kuunganidza nhomba dzakawanda dzokubaya vanhu kuitira kuti tirwisane nechirwere ichi.
Ndeipi kurudziro yamuri kupawo veruzhinji kuti chirwere ichi chisatange kupararira zvakare?
Tinoramba tichikurudzira vanhu kuti vanhu vasavarayirwe. Tiri kuona izvozvizvi muzvivhitivhiti nepamwe pamasocial media kuti vanhu vaakuita sekuti vaakuvarayirwa, vaakudzokera kunoungana, vanhu vaakungofamba, vamwe vasiri kupfeka mamask. Tinokurudzira vanhu kuti vanhu ngavarambe vachipfeka mamask nemazvo, vanhu vachigeza maoko, vanhu vachishandisa mahand sanitizer kuitira kuti chirwere chisatapukirane, nekuti izvozvi tiri panjodzi yekuti panogona kuita imwe wevhi yechitatu. Ende wevhi yechitatu inogona kuita kuti mahealth system edu agare nemabvi chaiwo, nekuti panogona kuzorwara vanhu vakati wandei kudarika zvatakaona. Saka nekuda kwekuti iye zvino tachichechuke taakuziva kukosha kwekuti malockdown anoshanda sei, uyezve kuti vanhu varambe vachipfeka mamaski nekugeza maoko kana mukana wenhomba wasvika unobayiwa, tinozvikurudzira izvozvo kuti vanhu ngavarambe vachiita izvozvo. Vanhu ngavasavarayirwe, chirwere checoronavirus chiriko uye zvechinouraya.
Mungatudzawo kuti zvakakosha sei kuti vanhu vabayiwe nhomba yeCOVID-19?
Mavaccine kana kuti nhomba inzira yakakosha yekurwisana nacho nechirwere checoronavirus. kuti nyika zhinji maekonomi azotanga kushanda vanhu vadzokere kumabasa vanhu vadzokere kupenyu hwavairarama korona isati yauya mavhakisini ndiyo anogona kutisvitsa pachidanho ichocho tiri kuona kunyika zhinji dzine vanhu vakawanda vabayiwa tikaona senyika yakafanana neIsrael nana UK vakamhanyidzana nekubaya vanhu
zvii zviri kuonekwa nenyanzvi kubva kunyika idzi
vanhu vazhinji vanga vakwegura vazhinji vavo vanga vachirwara vachienda muzvipatara zvipatara zvichizara vachishaya kuti vanhu voenda vorapirwa kupi asi izvozvo kubva zvatanga kubayiwa nhomba takaona kuti vanhu vari kurwara nekorona zvokuda kuenda kuchipatara vashomanana chaizvo zvinoratidza kuti nhomba idzi dziri kushanda chaizvo mukudzivirira kuti vanhu vasaite korona inoda kuti vaende kunorapwa kana kuti vaende pameshina kana kupuhwa oxygen
nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Edgar Munatsi vachitaura vari parunare kuBritain zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni mana kana kuti 4 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vadarika zana nemanomwe rezviuru kana kuti 107,000. Vapora muAfrica vadarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu kana kuti 3.5 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika zana remamiriyoni rine gumi nemapfumbamwe kana kuti 119 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimwe mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mashanu nemakumi matatu nevaviri kana kuti 532,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni makumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 29 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu kana kuti 2.6 million. Asi vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi matanhatu nemanomwe ane zviuru mazana mashanu kana kuti 67.5 million. Vaimbova meya weHarare vaHerbert Gomba vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekupa vanhu nzvimbo dzekuvakira dzimba zvisiri pamutemo muHarare. Vagomba vakasungwa nezuro nematikitiva eZimbabwe Anti-Corruption Commission vachinzi vakatengesera nzvimbo dzemabhizimisi kune vaida kuvaka dzimba panzvimbo dziri pedyo neOld Harare Sports Club neMilton Park. Vagomba vanonzi vakatyora mutemo weUrban Councils Act uye vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nemuvhuro. Vamwe vakasungwawo nenyaya yekutengesa nzvimbo dzekuvakira dzimba zvisiri pamutemo vanosanganisira vaimbova gurukota rezvevashandi amai Petronella Kagonye. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatozivisa kuti hapana kudududza pakusunga vose vakaita uori panyaya yekutengesa nzvimbo dzekuvakira dzimba mumaguta. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba.
Ichokwadi kuti nyaya yekugowerwa Kanzuru Land zviri kunze kwemutemo yaunza matambudziko akati wandei mukati meguta reHarare. Chinhu chikuru chekutanga ngechekuti tave nedzimba dzakawandisa nevanhu vakawandisa kudarika zvinokwanisa kunge zvichigonekwa nekanzuru kuti ipewo mvura, masuwereji nemamwe maservices anofanirwa kupiwa nekanzuru. Ukuwo rimwe dambudziko ngerekuti tine nzvimbo dzakasara mukati memunogarwa nevanhu idzo dzave kuchinjwa dzichiitwa ma-infills.
Sei izvi zvisingafaniri kuitwa panzvimbo idzi?
Dzimwe dzichinge dzanga dzakagara dziri dzemarecreational facilities maifanirwa kuita nzvimbo dzekuti vana vatambire, vanhu vatandare, maground emabhora, nzvimbo dzezvikoro, nzvimbo dzezvipatara, maclinic uye nzvimbo dzemaprimary schools nemasecondary schools. Nzvimbo idzi zhinji kusanganisira mawetlands dzagowerwa kuwanhu paine kudyidzana kwakanyanyisa pakati pewemapato ematongerwo enyika ma councillors, ma officials, uye wariku central government, ku ministry ye local government, wano awa nema land barons, awo wabatana mukugowera I njimbo. Dzakatar wakuti idzi dzinofanirwa wakuwe njimbo dze zvikoro, njimbo dze makliniki, njimbo dze ma recreational facilities, aya ma wetlands. Wese warikungo zvitora wasisina kuremekedza mutemo.
Zviri kukonzera matambudziko api kune varikuda kuita zvinhu zviri pamutemo?
Saka tave kuona kuti rimwe dambudziko guru raunzwa nedambudziko iri ngere kuti washandi wekanzuru nemakanselers hawachanyanyi kufarira wanhu vari kubviro uya kumahofisi ekanzuru wachida kuita zvinhu zviri pamaringe nemutemo. Wawe kunyanya kufarira nekuremekedza avo vanenge vari kuda kubhadhara mari dzechioko muhomwe, avo vanenge vari kuda kupa mari inotsaudzira basa riri pamutemo.
Izvi zvinorevei?
Zvoreva kuti maprovisions eRegional Town and Country Planning Act, maprovisions eUrban Councils Act, maprovisions eEnvironment Management Act awe kuputswa. Wanhu vari kutsvaga mari inovagutsa ivo asi zvisingabatsiri kanzuru kana wanhu vachazogarawo mumadhorobha makore anotevera. Generation yedu zhinji yapfuura. Zvinoreva kuti hapachisina kuchengetedzwa kwenharaunda. Saka tave kuona kuti mukati menharaunda zhinji mane dzimba dzakawandisa dziri kuwakwa munzvimbo dzisingabvumidzwi.
Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari paRunare muHarare. Mutauriri weZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks vatinashe Farao vazivisa kuti bazi ravo richishanda nevamwe varinodyidzana naro vakabata shumba dzange dzorura munzvimbo yeMabale neDete kwemavhiki mana apfuura. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaFarao.
Bazi renoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka nemasango kuhwange takakwanisa kubata shumba dzanga dziri kunetsa pacross Mabare, dzanga dziri kuuraya zvipfuyo zvevanhu dzichikonzeresa kusagadzikana mukati mevagari. Takakwanisa kubata shumba idzi ende zvatichaita tichadzosera padzinofanirwa kugara.
Sei muchiedza kubata shumba idzi kwete kungodziuraya?
Patinenge tazouraya shumba kana shii dzinenge dzapinda muwanhu unenge uri mukana wokupedzisira nekutenge tamboedza kuda kudzibata. Chinhu chakakosha chinenge chiri chokuti zvinodhura kubata mhuka idzi tichidzosera mupaka, asi toda kutenda vatinosenza navo Wildlife Research nevamwe vemapazi vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka vatinosenza navo mukugadzirisa matambudziko atinengesangana nawo ekuparadzirwa kweupfumi kwevanhu. Asi tarisiro yedu ndeyekuti vagari vanofanira kunge vachiwanawo cheuviri, vachibhenefita kana kuti vachiwanawo chinovabatsira kuti vararame nekuda kwemhuka dzavanogara nadzo idzi.
Ko chinjiri kupa kuti mhuka dzesango dziende kumisha yevanhu?
Dambudziko ratinaro nderekuti mhuka dzedu dzawandisa. Saka kana mhuka dzawandisa dzinopesera dzaakufamba dzichipinda munogara vanhu, ndo dambudziko hombe ratinaro. Mhuka dzedu dzawandisa, dzingave shumba, dzingave nzou, angave makudo, dzingave tsoko. Nyika muno mese ukaenda kuChirundu, kuBite Bridge, kuzvishavane, kuPlumtree, kuBubi, kuMangwe, kuCholocho, kuVictoria Falls, Kariba, idambudziko rimwe chete remhuka dzawanda munyika muno.
Mutauriri weZimParks vatinashe Farao vari paRunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Motokari yanga yakatakura mabhambo muAfghanistan inonzi yauraya vanhu makumi maviri nevaviri kusanganisirawo vanochengetedza nyika nevanhuwo zvavo. Vanhu vanodarika makumi manomwe vanonzi vakuwarawo muchiitiko ichi uye vazhinji vacho vari vanhuwo zvavo. Gurukota rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika iyi vaTarik Aryan vati bhambo iri range rakanangana nekuda kuuraya mapurisa mudunhu reHerat padyo nemuganhu nenyika yeIran. Hapana achatenda kuti ndiye anga akateya bhambo iri uye chikwata cheTaliban charamba kuti ndicho chaita izvi. Asi mutungamiri wenyika ya Afghanistan va Ashraf Ghani vati aya mabasa echikwata cheTaliban chirikurwisa hurumende yavo. Chikwata chemasenata emuAmerica kubva kubato remaDemocrats neRepublican Party chabatana mukushora zvakanyanya nyika yeRussia uye kukurudzira mutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin kuti vamire nyaya yekumbunyikidza vatori venhau zvikuru vanotsigirwa neAmerica veRFE RL. Mumashoko kunyika yeRussia nevatori venhau, masenata aya ati Russia iri kushandisa mutemo wainoti ndewevanhu vanoshanda vachisorera hurumende dzekunze kana kuti foreign agent law kusunga vatori venhau. Sangano rinoona nezvekuburiswa kwenhau munyika yeRussia rinoti vatori venhau ava havasi kutevera mitemo yenyika iyi uye ratobhadharisa mari inodarika miriyoni imwe chete padzimwe mhosva dzavari kupomerwa. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Umo ndiri kutefenyura ndiri kumba pamusoro pedenda reCOVID-19 iro ratekeshera pasi rose. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari kubata mabasa ekubatsira madzimai ari kuBritain. Mudzimai uyu chizvarwa cheZimbabwe chinogara munyika iyi. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti mabasa api avari kubata pari zvino.
Patricia Chinyoka, diversity and inclusion consultant, business in the community.
Mungati tsananguriro kuti apa munenge muri kubata mabasa api semudzimai?
Basa ndinenge ndichibata nderekudzidzisa nekuzivisa mabato akawanda. Mabato iwaya anenge ari vehurumende neavo vane mabhizinesi avo emu private sector. Ndinenge ndichivadzidzisa kuti vakwanise kubata vashandi vavo zvakanaka. Vashandi ava vari vashandi vechitema, madzimai, vashandi vanenge vane disabilities, kuti vabatsirikane kuona kuti vashandi ava vanokwanisa kuendirira mberi nemabasa avanenge vachiita munzvimbo dzakasiyana siyana.
Tombotarisa panguva ino yeCOVID-19 zvii zvamuri kuona zviri kusanganikwa nyanya nemadzimai ikoko kuBritain kwamuri?
Madzimai ndinoti zvakawanda zvavari kusangana nazvo munguva dzino dzeCOVID. Kana ari mabasa, madzimai mazhinji vanowanikwa ivo vachishanda mumabasa ehealthcare uye vanowanikwa ndivo vanoshanda mumabasa masupermarkets. Saka mabasa iwaya mabasa ekuti vanenge vachibuda vachinosangana nevanhu vakawanda wanda. Utano hwavo hunenge huri huya hwekuti vanenge vachitochirwa mudzimba dzavanenge vachibva. Zvimwe zvatinoona ndezvekuti madzimai vari kushungurudzwa mudzimba. Iyi inyaya huru zvekuti mamwe madzimai vari kutosiya dzimba dzavo chienda kuti vabatsirwe nehurumende vawane kumwe kwavanganogara. Nokuti ratova gore vanhu vasiri kubuda mudzimba vazhinji vachienda kumabasa. Saka mudzimba umu munenge muina ana baba naivo vana amai nevana. Saka zviri kuita kuomera vanhu vakawanda mudzimba umu kunyanya.
Pari zvino tirikuona pane nyaya yenhomba yeCOVID-19 kuZimbabwe kune Sinopharm yekuChina uyezve ikoko kuBritain kune mamwewo nhomba dziriko. Madzimai ari kutambira sei nhomba idzi?
Ini ndinoona kuti pane musiyano. Madzimai vechirungu vari kutambira zvizhinji. Avo madzimai vechitema nevamwe vanobva kunyika dzekuAsia havasi kunyanya kutambira. Pane kakutya kuti pamwe zvingavakanganise utano hwavo. Ndo nyaya dzakabata kuno. Zviri kuitika ndezvekuti vakuru vemachechi nevakuru vemumacommunities vari kufamba vachidzidzisa vanhu vanobva kuAsia. Saka vari kufamba vachibatsira nekutaura nemhuri kuti vawanike kuti vabatsirike. Nokuti hatizivi kuti zvimangwana zvichamira zvakaita sei naiwo nyaya dzeCOVID dzatiri mazuva ano.
Pane zvingadzidzwe here nenyika yeZimbabwe panyaya yekuedza kukwezva vanhu kuti vawanikwe vachibayiwa nhomba iyo yeCOVID-19 pane zvamuri kuona kuBritain ikoko?
I think zvingadzidzwe ndezvekuti vakuru vakuru ngavatangwe vaitwa ivo. Zvandinoona ndinoona ini zvingabatsire ndezvekuti vakuru vemuzvipatara, vakuru vemuhurumende, kana vakatanga ivo kunoitwa nhomba dzeCovid, vanhu vazhinji vanoona kunge zvakanaka, uye kutya kunoita kushoma. Ndozviri kuitwa kuno kuBritain, kuti vakuru naivo vandataura vemumachechi nemacommunity leaders, kana vari ivo vari kutanga kunoitwa nhomba dzeCovid, vanhu vazhinji vanovateera.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Patricia Chinyoka vekambani yeDiversity and Inclusion Consultant, BITC, vanoshanda ivo vari muUnited Kingdom. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya, apo tichaenderera mberi tichitarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu. Kana muchida kuti titaure nemi, munogonawo kututumira email pa studio7@voanews.com kana pa WhatsApp number +1 202 465 0318. WhatsApp number yedu zvakare +1 202 465 0318. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhu muupenyu hwavo, Our Lives, chatinopakurirwa naJonga Kandembiri.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7, ndiri muWashington DC. Nhasi muchirongwa chedu tine hurukuro naCouncillor Stuart Mutizwa weWard 9 muHarare, avo vakafanobata chigaro chameya weguta reHarare. Tinoona kuti Councillor Mutizwa vasvitsa mwedzi vave muhofisi, saka tati timbonzwa mabatiro avaita basa kusvika nhasi nematambudziko avari kutarisana nawo, uye kuti zvii zvavakarongera gota reHarare. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Councillor Mutizwa. Councillor Mutizwa, tinoona kuti masvitsa mwedzi matoreswa mhiko yekuve acting mayor weguta reHarare. Mungatiudza kuti mabata sei basa kusvika pari nhasi?
Yes, tinoda kutenda Mwari kuti tiri kufamba zvinenge zviri nani. Hongu matambudziko anga aripo, mamwe achiripo, kumwe kurwisana kuchiriko, asi tiri kushingirira kuti zvipere. Pari zvino takatanga chere kubhadhara vashandi, kutenga mahovhorosi aiita kuti vashandi vaende pamastraiki varambe kushanda, iye zvinova nazvo zvekupfeka. Mabasa akatanga. Mvura tiri kugadzirisa, tichitendawo hurumende yakatiwedzera mari yekutenga mapumps ekuwater and control kuitira kuti mvura yedu iwedzere. Iye zvino tiri kushanda kuti titengezve mapumps eritombo pump station neAlex pump station. Takabatana nehurumende kuti tikwanise kuti vanhu vese vemuHarare mvura iwanike. Uye tiri kushingaira pari zvino kutsvaka mapaipi ekuti tireplace masiweji atanga kubhesta iye zvino. Nechikonzero chekuti takamboita nguva panga pachistrika vanhu tisingagadzirise zvinhu izvozvo, asi iye zvino zvose zvataga kugadzirwa. Uye tinoda kutenda kuti tiri kufamba zvakanaka. Marodzi akadeclarewa nawo yenational disaster, kureva kuti hurumende inenge yaakupindira pamaefoti atinenge tichiita. Saka munguva pfupi iri kuteera tinenge taakutarisira kuti marodzi edu achange agadzirwa ese kuti agoyana anofambika zvakanaka vanhu vasina zvipinga mupini.
Ko, kunyaya yemarara, Councillor Mutizwa?
Kumarara ndokwatichiine kadambudziko kadiki, asi pari zvino ndine urongwa nechivimbo chekuti nepfuo yatiri kuwana shoma iyoyo tiri kubvuza pane patinogona. Tadzokera pakare pekuti tinogona kutakura marara emabhini emudzimba, asi chatasarirwa nacho chakanyanya kukura ndechekuti tibvise maillegal dumps angozara pese pese.
Uko zvamungatiwo zvimhingamupinyi zvamungatarisana nazvo?
Chipingamupinyi chekutanga chatinacho nechema resources mara haisi kukwanisa kuuya nedambudziko rekuti vanhu vanga vakasungwa necovid ende vachakasungwa pari zvino hapana ari kushanda zvine musoro saka mari dziri kunonoka kuuya dzimwe zhinji hadzisi kutouya zvachose saka tine dambudziko iroro remaresources kuti zvinhu zvese zvifambe ndokunge tiine mari yekuzviita saka kana pasina vagari vanombogona kubhadhara mari nechikonzero chekuti havasi kuenda kumabasa taakutendawo kuti iye zvino kurerutswa kwakaitwa mitemo yecovid kuti vanhu vaakutenderwa kuenda kumabasa zvichasanduka tigokwanisawo kuita mabasa akasiyana siyana kweitawo dambudziko revanhu vachiri kuda kuramba vachiita zvepolitics ini ndinogara ndichitaura ndichagara ndichitaura kuti taakuda kutanga patsva kuve neinonzi pachirungu new narrative yekuti ngatingoparidzei service delivery nyaya dzepolitics ngatimbodzisiyire kudzimba dzinoita zvepolitics kuguta toita zveservice delivery zvekuti basa riitwe kuvagari vagari vagofara isu nesuwo tigofara
maita basa tinotenda zvikuru kansela mutizwa
ndinotenda vakademisha
morara zvakanaka manga makateerera kune vakafanobata chigaro chameya weguta reHarare kansela Stuart Mutizwa vanove kansela weward 9 muHarare muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC.
Tombotarisa mitambo yecricket. Zimbabwe nhasi yashura mare pamutambo wayo neAfghanistan uri kutambirwa kuAbu Dhabi mutambo wetest cricket uri kutarisirwa kupetwa mangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weZimbabwe cricket vaDarlington Majonga. Mutauriri weZimbabwe cricket vaDarlington Majonga vari parunare kuAbu Dhabi.
Mumutambo wetest cricket uri pakati peZimbabwe neAfghanistan uyo uri kutambirwa kuAbu Dhabi, kapteni weZimbabwe Sean Williams nemumwe wake Donald Tiripano varwa vamire apo vakwanisa kununura chikwata chavo kubva mumadzudzo. Vakomana veAfghanistan vanga vatotarisira kuti vange vachikunda mumutambo uyu nhasi, asi Williams akati bodo imbomira izvenyu apo azonopedza zuva aine 106 runs ukuwo Tiripano aine 63.
Saka zvanga zvamira sei mukupera kwezuva?
Papera zuva ranhasi Zimbabwe yanga yave kutungamira mumutambo uyu ne 8 runs. Mutambo uchaenderera mberi mangwana rinova zuva richishanu uye rekupedzisira apo Zimbabwe iyo yakazvambaradza Afghanistan patest yekutanga svondo rakapera inenge ichitarisira kukunda zvakare kuti itore mukombe wetest series iyi.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vanhu vana vofa nechirwere checovid-19 nezuro. Vaimbova meya weHarare vaHerbert Gomba vonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekupa vanhu nzvimbo dzekuvakira dzimba zvisiri pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.